Isu semisa tinotaura tichiti hurumende haifanirwi kuramba ine pfungwa dzekupfiga masuo. Kasi inofarwa kunge iri hurumende inonyaya kazhinjisa kukurudzira kuvhura masuo eyananiso. Ekuti vana veZimbabwe pavanenge vasvika pane zvinenge zvanetsa, chekutanga ndechekugara pasi poitwa hurukuro. Kana hurukuro dzanetsa potsvagwa vayananisi, kana vayananisi vashayikwa pozoitwa madanho anoenda mberi. Nekuti isu chatinotarisira seMedia Institute of Southern Africa ndechekuti pakauya nepfenyuro mbiri hongu dzakasvika pachita cheruzhinji dzikataura kuti mumakore matatu dzinenge dzapedza kuisa mishini inoita kuti patepfenyurwe nyika yose. Asi kuzivawo kwamunoita, Zimbabwe haina kunge ichikura pakufambiswa kwezvinoitwa mabhizimusi nekuunzawo mari yakati chikiti. Zviri kuomera munhu wese.
Asi chii chingaita kuti hurumende ide kutora matanha aya, tichitarisawo zvamuri kutaura zvekuoma kwezvinhu?
Hurumende iri kushandisa mutemo unonzi Broadcasting Services Act. Unoivawo iwo unotaura kuti kana muchinge makokwa nevanopa maresinesi veBAZ kana kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe, munotaura kuti donzo redu rekunge tichiisa mishini inotepfenyura munyika yese mucharifambisa zvakadii, yavanoti your rollout plan. Kana vamadaro vanobva vabvuma nechiga chekuti mavapaimi donzo rekuti pachapera nguva yakati tichange tapedza kuisa michini munyika yose. Saka hurumende iri kushandisa mutemo. Isu yatogara ichitaura kuti mitemo iyi haichakwanisi kunge ichigara ichirarama munyika itsva inenge ichiti yakabva kuhondo yerusununguko. Ngatisaramba tichikurudzira kupiga kwemasuo, kasi ngatikurudzire kuvhurwa kwemasuo.
Asi muchitarisawo imi nguva yapihwa yekusvika musi wa 22 November iyi, ingava nguva here yamungafunga kuti ingakodzera kuti nepfenyuro mbiri dzikwanisewo kuwana zvadzingaita mukati memazuva iwayo?
Zvinhu zvinorema zvikurusa, nekuti kutepfenyura kunoda mari zhinjisa yavanotiyo capital intensive investment. Zvinhu zvinoda kuti zvinge zvakanyanya kudhura zvikurusa kuti vange vachikwanisa kutsvaga mishini nekuicherera pasi nekuiyananisa nemishini yavo. Saka isu semisa Zimbabwe toramba tichitaura kuti chakakosha kuti mutemo unofarwa kuiswa kuti ushandire vanhu. Kana wakuita kuti kushanda kwevanhu kunetse, ngaugadziriswe.